This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 4, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri nichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zviri pachena, hapana zvitsva apa, yanga iri garoziva zvayo kuti ndo zviripo kuti Zimbabwe iri kumapeto panyaya dzekuremekedza nyaya dzeutongi mukati menyika, dzekuremekedza bumbiro renyika, dzekuti mbavha, mhondi nevanokangatsanga vasungu hazvisi kuitika mukati meZimbabwe.
Zimbabwe yoiswa pamusoro-soro penyika dzinotyora kodzero dzevanhu.
Ndikungotarisa kuti muno muZimbabwe tiudzei kuti pamunoti pane munhu abatwa akaurayiwa nehurumende, akaurayiwa nemapurisa, akatongwa zvisiri pamutemo, tida kupiwa maexample iwao sezi ratichaura nemafekti.
Asi veZANU-PF vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Rudzingwa tiri kuvaita replace my designated areas. There's no vendor who's been chased away.
Muzvare Mhandichimene vanoti hapana munhu achadzingwa mumigwagwa pasati pavakwa nzvimbo yekuti vaendeswe mudunhu reManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Justice Project raburitsa gwaro raro ra-2015 rinoratidza kuti panyaya yekutyora kodzero dzevanhu Zimbabwe iri pamusoro-soro. Pachikero chesangano iri, Zimbabwe iri pachidanho chezana panyika zana nembiri dzakatariswa. Ongororo iyi inotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu, uori, runyararo, mashandiro ehurumende nezvimwe zvakadaro. Sangano iri rine muzinda muno muWashington DC muAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinowanzoyambira kuti ongororo dzakadai dzinokanganisa zvikuru urongwa hwekukwezva vemabhizimusi vekunze kuti vatange mabhizimusi muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhiwa Mavhinga akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nezveongororo iyi.
Zviri pachena, hapana zvitsva apa, yanga iri garoziva zvayo kuti ndo zviripo kuti Zimbabwe iri kumapeto panyaya dzekuremekedza nyaya dzeutongi mukati menyika, dzekuremekedza bumbiro renyika, dzekuti mbavha, mhondi nevanokangatsanga vasungu hazvisi kuitika mukati meZimbabwe, nekuti zvavhenganiswa nezvematongerwo enyika. Utungamiri hunotya kuti hubate nyaya dzeuori tingati, nenyaya dzekuti varimowo mazviri, nekudaro vanenge vachiti ngatitsvage vadiki vatingapomera, asi vakuru chaivo hofori dzeuori dzinenge dzichienda dzisina anobata.
Izvi zvingagadziriswa sei vaMavhinga?
Chikuru chekugadzirisa chiripo hazvisi kunzi panoda makona kana mishonga kana chimwe chinhu, aiwa, hunongori hutungamiri hwakanaka hwenyika. Panoda hutungamiri hunozvipira kuti vadzokere panheyo dzehondo yerusununguko, kuti kuva naimborwireiko kana vachiti rusununguko rwevanhu vatema, kana vachiti kuzvitonga kuzeri, kana vachiti budiriro kuvanhu. Zvinoreva kuti kana pane anenge aba zvaonekwa, mapurisa ngavaite basa sebasa, vasingamirire kuti kana vari shefu vaita mhosva ngatimirire kunzwa kuti mukuru wenyika achati kudii.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhiwa Mavhinga vanga vari parunare kuOxford kuBritain. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaBright Matonga.
Corruption hakuna kwainofarirwa. Tiri kuona izvizvi kubhora zveFIFA izvi. Vanhu vakasungwa maAmericans, not maZimbabweans, maamerikani vakasungwa. Saka kuno kuZimbabwe zvakare vanenge vatyora mitemo vanosungwa zvakare. Kuti vagozogara pasi vachiti Zimbabwe ndeyo iri pamusoro-soro penhau dzeuori. Hazvisi izvozvo kutora chikopfungo zvavo kuti vada kujustifya zvakaitwa nenyika yeUnited States.
Asika vamatonga vari kugunun'una vanavo veZimbabwe vari kuti hurumende yavo haisi kuremekedza kodzero dzevanhu zvisinei nezviri kuitika kuAmerica zvamuri kutaura.
Kuno kuZimbabwe tikada kutombotarisa zvedu nyika dzakatikomberedza dzekunana South Africa vanhu vakaurayiwa vaiurayiwa yatinoti afrophobia inonzi xenophobia hatisi kumbonzwa South Africa ichitaurwa pa. Kunonzi kumarikana uko kuSouth Africa hatisi kurira kuti upenyu hwemunhu wao ukaurayi wakawanda zviri nani. Tiri kungotarisa kuti muno muZimbabwe tiudzei kuti pamunoti pane munhu abatwa akaurayiwa nehurumende, akaurayiwa nemapurisa, akatongwa zvichiri pamutemo, tioda kupiwa maexample iwao tozi vatitaura nemafekti.
Konya yavadzamara ka Dr. Matonga, vamwe vanoti muri kupambwa kavanhu muZimbabwe.
Iye ano nyaya yadzamara yakataurwa muparlamendi. Vice President yaivo vakataura kuti mwana wese weZimbabwe anokosha.
Ava vanga vari vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaBright Matonga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington. Gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland muzvare Mandi Chimene vanoti vanotengesa zvinhu mumigwagwa yeguta remutare havasi kuzodzingwa kudzimara vawanirwa nzvimbo dzakakodzera dzekuitira mabasa avo anovapa cheuviri. Izvi zvinopikisana nedanho regurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo nevakuru vemauto nemapurisa vari musangano reJoint Operation Command vanoti vanotengesa mumigwagwa vange vabuda mumigwagwa nemusi wesvondo. Mutoro wedu enauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Muzvare Chimene vataura mashoko aya neStudio 7 nhasi mushure mekunge vabuda mumusangano wekutambidzwa kwemichina mitsva inoongorora utachiwana HIV AIDS pachipatara chikuru chemutare Provincial Hospital. Michina iyi yakapiwa chipatara ichi kubva kuhurumende yeAmerica. Muzvare Chimene vanoti hapana zvichaitwa kune vanotengesa mumigwagwa sezvo vari kutsvaga kurarama.
Kudzingwa tirikuita replace ma designated areas. There's no vendor who's been chased away.
Vanotiwo hurumende inofanira kutanga yavatsvagira pekutengesera isati yavadzinga.
Handibvunzika nhasi kuti ndoti chiine nyaya yekudzingwa kwemavendors kana ungoriko nesuru ungadai wakaziva kuti it was cleaning day. Handiti hapana vendor akadzingwa. We were nikikiri identifying my sites ekuti tiise vanhu vemusika, ekuti tiise vanhu vema flea markets. Hapana kana pakataurwa kudzingwa kwemunhu waundibvunza nyaya yekudzingwa. Ha, haunyari.
Muzvare Chimene neZuro vakashanyira nzvimbo dzose dzinotengeserwa nevanhu muguta remutare vaine chinangwa chekuti vaise musoro pamwe chete kuti vaone kuti ndeipi nzvimbo yakakodzera yekuti vatengesere zvinhu zvavo. Kanzuro yemutare inofunga kuti pane vanhu zviuru makumi maviri vari kutengesera zvinhu mumigwagwa yeguta remutare. Zvichakadaro vanorarama nekutengesera muguta remutare ava nhasi vaudza Studio 7 kuti hapana kwavanozoenda kudzimara hurumende yeZANU-PF yavawanira mabasa mamiriyoni maviri akavimbiswa panguva yesarudzo dzemuna 2013. Mumwe wevanotengesa mumugwagwa vaProvidence Munyanya vanotiwo vachakamirira mabasa akavimbiswa nehurumende.
Vakati promisa 2 million jobs andika and they fail kungativa 2 million jobs andika havana kudzoka kwetira again kuti no pa 2 million jobs tikatatadza taona 500 jobs chaina ima jobs andika.
Edgar Manuele avo vanotengesa shangu pedyo nekambani yeBata Mamutare vanoti havana mazhinji nezviri kuda kuitwa kunze kwekuti vavimbiswa kasingaperi nehurumende mabasa pasina chinobuda.
Changu chatinongoda ngave nemarori kuti osvika pane mavhenda ota mavhenda pindai mumwende kubasa tinoenda kumabasa kuti rodhe isara yakachena.
vapenya manyawi vanoti dzose nzvimbo dziri kutaurwa kuti vachange vachizoendeswa hadzina kukodzera sezvo dziri kure nekwavanowana vanotenga zvinhu izvi. Zvichakadai meya weguta remutare kanzura Tatenda Nhamarare vanoti vachamira nechisungo chakaumbwa negurukota rematunhu nemaguta rekuti vanotengesa zvinhu mumigwagwa vabviswe munzvimbo dzisina kukodzera kutengesera vari. Asi mutungamiri webato ravanhamarare vamogenzvangirai vakabudawo munhepfenyuro vachiti hurumende haifaniri kungodzinga vanhu isina kwekuvaendesa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Tichiri panyaya yevanotengesa mumugwagwa, mamwe madzimai ari kuita zvekutengesa muguta reHarare anoti ari kushungurudzika nemashoko akataurwa navachombo ekuti vabude mumigwagwa yeguta. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kutengesa temuna chinhoi, kutengesa madomasi nemuriwo nemambaira. Isusu tiri kurwadziwa nekuti tibve muno tiende kunotengesa kunze uku kusingasvike vanhu. Zvinotirwadza nekuti ezvinezvi handina murume, ndine vana vanoenda kuchikoro, ndinoda kubhadhara rendi, chikafu zvese. Saka zvinondirwadza kuti ndinozoita sei kuti tibude muno, paripo pandiri kuraramira nemhuri yangu.
Matengesa muri panzvimbo apa kwenguva yakareba sei?
Kubva muna 83 ndiri pano.
Zvichinge zvanzi kuri kuuya iko masoja nemapurisa, muchaita sei kana nguva yakatarwa yakwana?
Kana nguva yakatarwa yakwana tinongomira toona kuti vangatiite sei.
Kubvira pamakatanga kutengesa 83 manga muri kubhadhara here kukanzuru mitero?
Aiwa, tasingabhadhari chaingomhanya, mapurisa akauya chaingotiza, vaenda pedzeka toronga.
Dai hurumende yakauya ichikubvunzai sevanhu vanoita zvekutengesa kuti moitwa sei kuti zvinhu zvigadzirike, maiti chii?
Taitoti iyo hurumende dai avhura makambani tiende kumabasa tione kuti tingaite setiraramise mhuri. Hatirambe kuenda kumabasa, vakavhura makambani tinoenda kubasa.
Mhuri yenyu yakakura sei?
Handine vana 6.
Pazuva muri kuwana mari yakawanda sei?
Pari zvino nokoma kwaita upenyu mari yacho yakungobatwa ishomana, kuti kana ndikabva muno ndine 30 kana 40 zviri nani.
Asi shuviro yenyu imi ndeyekuti chii?
Ishuviro yedu ndeyekungoti dai vangotibvumidza taramba tichingotengesa tibhadhira, kana kuti dai vatitsvagira basa.
Asi kavamwe vari kutiwo hamusi kuonawo here kuti pamuri kutengesera apa pane tsvina, uyezve pane vaya vane masitoro vari kuwanikwa ivo vachibhadhara mitero nemarenti nezvimwe zvakadaro, uye muri kuvatorera bhizinesi, imi munoti tsvinazvo izvi?
Isusu zvatiri kutengesa hazvizi mumashopu, saka ivo kana vachikwanisa kazvina kuti vabhadharise kana madhoradhora kana ma5 rand, patinotengesera isusu tinotsvaira, hatiye paine tsvina.
Avanga vari mumwe wavo vari kuita zvekutengesa muguta reHarare, ava vangoti vanonzi Maipeshi, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, rimwe remasangano anomirira vanoita zvekutengesa nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Association runoti riri kusangana nenhengo dzaro dzinobva kumativi mana enyika muHarare kuti vazeye matanho ekutora pakurudziro yekubviswa kwevanotengesa mumaguta vachiendeswa kunze kwemaguta vhiki rino. Sangano iri rinoti richange rine munamato nhasi manheru wekunamatira nyaya iyi. Vanoshanda nesangano iri uye vachiita zvekutengesa, amai Tendai Kokera vekukadoma, vaita hurukuro naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tange tichinamatira panzvimbo inonzi Women's Bureau, ndobva tange tichinamatira nhasi. Mangwana makuseni na9 o'clock tange tiri paCathedral paAnglican Church, taakupawo meseji yedu sezvichiya nemamembers edu kuti isusu sezvichiya pozishini yedu yatiri ndeipi. Isu sezvichiya tiri kutidii nezvakataurwa izvi naminista zvekuti mavhenda abude mustreet, nekuti dambudziko riripo nderekuti pari kubuda nyaya dzekunzi muHarare maane tsvina kana vaenzi vachiburuka ndege vachiuya kubva kunyika dziri kure nemamiriro aita muHarare hazvichataridziki. Saka isusu tiri kuona kuti muenzi ari kuuya achizowana vanhu vakazara mumastreet, zviri nani kuti aone vakazara pane kuti muenzi ouya odzokera kunyika kwake vanhu vosara vachipane nzara. Saka isusu tiri kuona zvisina kukodzera kuti izvoni vanhu vanzi ngavaregedze kuita sengavaregedze kutengesa, asi vangadai vatsvaga nzira dzekuti mavhenda orarama sei, otengesa sei, kana kuri kuti vari kuisa tsvina, kana kuri kuti kanzuru ifambe ichibhadharisa vanhu mari, nekuti iko zvinezvi muZimbabwe chaimo mabasa akutorina. Ende tikaenda isu in terms of section 276 of the constitution of Zimbabwe, inotaura zvekare kuti maguta madiki malocal authorities aya ane simba rekunge vachigadzirisa zvinhu zvinenge zviri mumaguta mavo.
Mati maratidzwa here kuti vanoita zvekutengesa vachange vachiendeswa kupi kana vabviswa mumaguta?
Isu sezvipi hatina nzvimbo yatataratidzwa yekuti vanhu vachange vachienda kunotengesa vari kubva kumaguta.
Avanga vari hamai Tendai Kokera vanoshanda nesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy vanga vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vashandi vemigodhi vaimboshandira Zimbabwe Alloys mudunhu reMashonaland West vanoti ivo nemhuri dzavo vave kunonga svosve nemuromo zvichitevera kuvharwa kwakaitwa mugodhi weSutton mugore ra2009. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevaimbo vevashandi ava vave kurarama nekuita mari chomu minda nekukorokoza munzvimbo yemakomo yemapinga, asi chiri kunyanya kurwadza vashandi ava kubhadhariswa mutero wedzimba. Vanoti kambani yavaishandira yeZimbabwe Alloys haisati yavapa mari dzemudya ndigere pamwe nedzekumbomiswa mabasa, nokudaro havana mari yekubhadhara mari yekugara mudzimba. Vashandi vanosvika mazana maviri ava vari kubhadhara mari inobvira pamadhora 10 kusvika kumadhora 40 zvichienderana nekukura kwemba yacho. Mumwe vashandi ava vaStuart Piri ava vave kurarama nekuita mari chopa purazi riri pedyo vanoti hapana chavakapiwa apo pakavharwa mugodhi pamari yavakavimbiswa inosvika madhora zviuru zvina.
Iye zvino mararamiro atiri kuita akaoma, nokuti patakapedzisira kutaura nevanga vakati pabasa maemployers edu vanga vakativimbisa $4,000, asi pava nenguva chivimbiso ichisati chazadzika.
Vapiri vanoti kurarama kuri kuvarwadza munzvimbo isina mabasa.
Mararamiro atiri kuita ndeyekuwana mabasa emaricho mune mamwe mapurazi akatitenderedza, asi mari yacho haisi kukwana nokuti inongowanikwa muzvidimbu nezvidimbu. Apo tine zvinhu zvakawandisa zvatinenge tichida kuita mupenyu.
Vanyakwenda vanoti vezvematongerwo enyika vari kuita kuti zvinhu zvinyanye kurwadza, nekuti vanonyepera vanhu kuti vari kugadzirisa zvinhu kuti mugodhi uvhurwe, asi hapana chiri kubuda.
And it all depends kuti the politicians azvo achiri kudzoka here kuground, haachaoneki.
Nengwe yaAffirmative Action Group AAG mudunhu reMashonaland West vaClifford Kupeko vanoti hurumende inofanirwa kutora migodhi kuti vashandi vasarasikirwe nemabasa.
Makambanizi aya anofanira kuitwa taken over, nekuti chakaita kuti makambanizi avepo inyaya yekuti zvicherwa zvepasi zvakaongororwa zvikaonekwa kuti zviripo nouwandu hwakadzama.
Mumiriri wekambani yeZimbabwe Alloys vaChristopher Watadza vanoti vachabhadhara vashandi kana vapiwa mari nemakambani avakatengesera zvicherwa zvechrome kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa. Direct from Washington, the
voice of America. Makateerera kuStudio 7 munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-12080 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vaimbo vamutevedzeri wesangano renhabvu reFIFA vaJack Warner vekuTrinidad and Tobago vanoti vane umbo hwekuti musangano iri maiitwa uori hunotyisa. Vatiwo uori uhu hwaiitwa nebato raitonga muTrinidad and Tobago reUnited National Congress. Asi vaWarner varamba mashoko ekuti vakatora choko muhomwe kubva kumutungamiri weFIFA ari kusiya basa vaSepp Blatter kana kubva kuhurumende yeSouth Africa muna 2010 kuti ikwanise kuita makwikwi eWorld Cup. Sangano rematikiti vare FBI remuAmerica nemapurisa emuSwitzerland vari kuongorora uori hunotyisa hunonzi huri kuitika muFIFA. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanoti vari kuzoita ongororo yakasimba vachitarisa mashandiro emauto emunyika yavo. Izvo zvinotevera ongororo yakaitwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International ekuti mukurwisana nemasangana nesangano rinopfurikidza mwero reBoko Haram maute muNigeria ave kutyora kodzero dzevanhuwo zvavo nekuponda vanenge vari muusungwa. Ukama weZimbabwe neAmerica huchamboramba huri sezvauri kusvikira Zimbabwe yaratidza kuti yazvipira kuita shanduko munyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemidziyo yevanhu uye kumiswa kwemirizhonga munguva dzesarudzo. Izvi zvakabuda nezuro kumusangano wakaitwa nenhengo dzeparamende muAmerica wekuziya ukama hwenyika mbiri idzi paine zvapupu zvichipa umboo hwazvo. Vachiparura musangano uyu vaive sachigaro wekomiti iyi vaChristopher Smith vakati mamiriro aita zvinhu munyika anosiririsa kuburikidza nekuputsika kwaita nyaya dzekurima pamwe nekuparara kweupfumi, izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vararame nekuzviitira mabasa. Imwe nyaya hombe yakakurukurwa nezvayo ndeyekutsakatika kwemurwiri wekodzero dzevanhu vaitai Dzamara, avo hurumende yeZimbabwe iri kunzi haina zvikuru zvairi kuita kuratidza kuti iri kuvatsvaga. Vachipa uchapupu uye vachangobva kushanyirawo Zimbabwe, amai Shannon Smith, avo vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana kweAmerica neAfrica mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, vakati nyika yavo icharamba yakavhura mikana yenhaurirano neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapindawo mumusangano uyu ndemuzvinafundo Stanford Mukasa, vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica. Muzvinafundo Mukasa vanoti zvabuda pachena kuti America yakazvipira chose kugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe kana chete Zimbabwe yakashandura maitiro ayo. Mashoko amuzvinafundo Mukasa anotsinirwawo namutsvare Gladys Hlachiwayo, avanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Muzvare Hlachiwayo mumwe wevanhu vakapindawo mumusangano uyu.
Zvakataridza pachena kuti America yakatarisa iyo kuti kuZimbabwe kuitwo atingati pachirungu mareforms vasati vagadzirisa ukama. Vakataura ivo kuti kodzero dzevanhu hadzina kumira zvakanaka, saka zviri kutaridza izvo kuti zviri mumaoko eZimbabwe kuti igadzirise zvinhu izvozvo kuti ukama hwavo neAmerica hukwanise kuoneka huri ukama hunoita zvakanaka.
Vachipindura mubvunzo wekuti zvirango zviri kushanda here kana kuti kwete, amai Shannon Smith vakati zvirango zvinonzi neZimbabwe yakatemerwa zvakatemerwa vanhu kwete hurumende. Amai Smith vakati vezvematongerwo enyika vanopikisa hurumende vari kutadza kushandisa mukana wekusagadzikana kwezvinhu muzano PF, vachipedza nguva nekuramba vachingotsemuka-tsemuka pasina shoko rinobatanidza vanhu. Izvi zvatsinhwawo zvakare namuzvinafundo Mukasa.
Mukana wakanaka chaizvo wekuti dai weopposition wakabatana kuti watore opportunity yekupressa for human rights kuZimbabwe. And I call this the biggest disaster yeZimbabwe nasuno.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZanu PF vaGoodson Nguni vanoshora zvikuru danho reAmerica rekunzwa uchapupu kubva kuvanhu vavanoti vasingagare munyika. Vanguni vanoti mumwe wevaipa uchapupu vachimirira varime vachena vakatorerwa minda vaBen Frith, munhu asingagare muZimbabwe, izvo zvinoita kuti chero zvavanotaura zvisave neudzamu.
Isu vanhu vatema vemuno varidzi venyika tirikuchengetwa zvakanaka nehurumende, asi vanhu vasingagare muno saBen Frith vamataura nevarungu vari kuAmerica vasingagare muno, kana vauya muno vakapiwa uchapupu nevarungu vatakatorera minda vachinyeperwa kuti atibatwe zvakanaka imhosva dzavo. Isu kuno vanhu vatema zvizvarwa zvemuZimbabwe tiri kufara nenyika yedu nematongerwo atirikuitwa nehurumende yeZanu PF.
Hurumende yeAmerica yakati kusvikira ukama hwayo neZimbabwe hwagadziriswa icharamba ichibatsira munyaya dzekurarama kwevanhu dzakaita sekudzidzisa vanhu nezvesarudzo, kubatsira madzimai mune zvekurima pamwe nekushanda nemasangano akazvimirira. Mugore rapera chete America yakabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora yakanangana nezvirongwa zveHIV AIDS.
Makateerera kustudio 7 munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Munhau dzedu dzemitambo. Sangano re Hoops for Hope iro rinoshanda nevechidiki vemunharaunda dzakasiyana siyana muHarare nekwaMutare richivadzidzisa mutambo webasketball rinoti veruzhinji munyika vakatarisira zvakanyanya zvichabuda pamakwikwi emafinals eNBA basketball achatanga nhasi muno muAmerica. Zvikwata zviviri zvinoti Cleveland Cavaliers yekuOhio nechikwata cheGolden State Warriors chekuSan Francisco, California ndizvo zvichakweshana mumitambo minomwe ichazosarudza nyanzvi yemutambo uyu gore rino. Mutambi ane mukurumbira uye akasarudzwa semutambi akatamba zvinonwisa mvura mwaka uno, Stephen Curry weGolden State Warriors, achatungamira chikwata chake apo chichatamba nemutambi akasarudzwa gore rapera senyanzvi kana kuti most valuable player LeBron James. Mutungamiri wesangano reHoops for Life Ngoni Makukula ataura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 nemaonero ake pamutambo uyu.
Kuno kuZimbabwe basketball inofarirwa zvakanyanya because nezvi maunder 16 edu anga ari kuBotswana vasikana vakatohwina vakakwalify for Afro basketball yemaunder 16 nevakomana vacho vanofanira vakakwalifya kunya national team yedu yakakwalifya futi kuendawo kuafro basketball. Chinove chinhu chekutanga munhoroondo yebhora yeorish izve kuamerica zvichinoteera nokuti chounzwa kunge ndoka rakatangira and tikaonawo ikoko zvinoita kuti site musoro yedu inzwisise kuti sisi tiri papi.
Makatarisa vatambi vari kutambira icho chikwata cheCavaliers chekuOhio muchitarisazve neGolden State yekuSan Francisco, ndevapi imi semaonero enyu vari kunyatsotamba zvinonwisa mvura?
KuCavaliers uku vaita horombo rakashata kuti uyanonzi Kevin Love, Kevin Love akakwara bendekete. Vachiremba ndenzo vanonga vaiti achatora nguva asina kudzoka. Saka nzvimbo yake inoita kunge iri kunyatsonetsa kuzvai kuti ingadzadzwe nani. Asasi Thompson ndaona kunge J.R. Smith yakabva kuNicks na Kyrie Irving kana zvake apora zvakari nani vakabatsirana LeBron ndaona kunge pane chingabuda. Cavaliers ingangoendekamukana asi kasasa manje Golden State Warriors ako kune nyaya nokuti ndaona kunge macombinations avarotonyanya kushanda zvakanaka.
Mutungamiri wesangano reHoops for Hope Vangwani Makukula vachitaura naMavelous Mhlanganya uye vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemadzimai anotengesa mumigwagwa yemaguta avo vave kudzingwa nehurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Inoshuvira madzangu dzakafa dai dziri pano dzichinoona nhasi.
Manjaya Music.
What to them? Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we're chiefed to you.
My Instagram.
Yeah, man.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya. Mabanzi angu eze andigandira mawaya waya. Mawaya waya. Pandino ima ngoma meze muza waya waya. Muza waya waya. Mabanzi angu andigandira mawaya waya. Mawaya waya. Daiti njana ngandide. Jana ngandide. Nasi zwe tika zwega. Ini hani mborega. Mujazari ramega tapinda jomega. Jana ngandide. Daiti njana jufara ndenzinda zara unodaze mahara. Waya waya mavanzi angu eze andigandira mawaya waya.
Nako kambo mawaya waya kubva kuna Shinzoman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvengo yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhaudza nhasi. Zimbabwe inoiswa pamusorosoro penyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Asi nengwe yezano PF uye vaimbo mutevedzeri weguru kutaura zvekuburiswa kwamashoko vaBright Matonga vanoti izvi ndezvemugotsi Matsuro. Amai Mendichmene vanoti hapana munhu achadzingwa mumigwagwa maMutare pasati pavakwa nzvimbo yekuti vaendeswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti rambai makateerera. Tisangane munhau dzechirungu. Ndiina Chris Gande.